Good evening, Zimbabwe. You are listening to on Friday, April 22nd, 2022. This is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who are broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic.
Right on Live Talk, we are talking about different issues, including the death of Elvis Nyathi, who was killed by a vigilante group in South Africa and laid to rest last Saturday.
Today is Earth Day, which is designed to protect the environment. Zimbabweans are urged to engage in regenerative agriculture. The day is marked at a time there were reports of snow falling in some parts of the country as climate change grips the world.
In Zimbabwe, the country is currently conducting a census with teams drawn from various ministries visiting homes to count locals.
And in Johannesburg, seven people suspected of having killed Elvis Nyathi appeared in court, and they are appealing for bail.
In sports, FIFA says FIFA should not go ahead with a planned extraordinary meeting tomorrow to choose a new leadership to replace the Felton Kamambo-led board, which was suspended by the Sports and Recreation Commission on allegations of fraud.
And in Europe, Russia has claimed victory in Mariupol, a coastal city in Ukraine, which has almost been razed to the ground due to continuous bombing. And also some Zimbabwean students were repatriated back to Zimbabwe from Ukraine, appealing on the government to let them know or assist them in them continuing their education locally. Most of them are medical students that were actually repatriated from Ukraine, nearly finishing their degrees, but now they're saying they have an issue with how they will continue since the war in Ukraine is continuing.
Ngibambe mahlaba zulunjani lapho khona endawon zonke zomhlaba esijeneyo. Namhlanje ke ku Live Talk sikhuluma ngokujeneyo. Ukuthi ngakhona sikhuluma ngakho ukubhubha kumbe ngithi kubulawa kwa Elvis Nyathi khona ngale deep snoot wachaya ngabantu ukuthi ababedinga amasela khona ngale ke kule South Africa. Unyathi ke ungcwatshwe kumbe ngithi ubekwe eZimbabwe kobulawayo ngomgqibelo odluleyo. Sikhumbule njalo ukuthi namhlanje iWorld Earth Day lolukele usuku lokuthi kuthakazelelwe okwezemvelo. Njalo abantu bacelwa ukuthi ke bayenze khonokho kungani kunganceda ukuthi umhlaba ungaqhudeki ngamandla. So sikhuluma nje kula manje mabula sikhuluma ngesikhathi kuzwakale ukuthi enkayi kube le snow esinesibili sagcwala indawo eziningi. So abantu bamangele ukuthi snow singabe sivela ngaphi. So-ke basithumezela amapikitsha, basithumezela ama-videos lezinye izinto ezijiyeneyo okuveza ukuthi hhayi kukhona kade kukhona isnow zingani sibili sitshaye phansi. So-ke kunjalo-ke mabulasi xa sesikhangela njalo okunye siyakwazi ukuthi ilizwe khona manje abantu bagijigijima babala abanye kuloko kuthiwa yi-census. I-census siyakwazi ukuthi yiyo phela okumele ukuthi kudingisiswe ukuthi eZimbabwe kulabantu abangaki. Siyakhumbula ukuthi last time kuze kubalwa abantu bayafika khonapho kuma-14 million khona manje kucatshangela ukuthi bangabe befika 16 million. So kuningi-ke okumele kukhanye ukuthi kwenziwa njani. Abanye abakhonapha-ke kukhonokho uhlelo lolu bavela kubutho, abanye bavela emapholiseni, kuzobuya ababalisi labanye abajiyeneyo. Sithi pheqelezi nje siye khona ngale Johannesburg kukhanya ngazeni kulabantu abayisikhombisa 7 abacatshangela ukuthi babulala u-Elvis Nyathi abahambe emthethwandaba becela ukuthi banikwe isibambiso sebail. So laba bantu babamba uNyathi ekhona ngale Diepsloot bamtshisa ephila waze waphela umoya. So kuzima kakhulu. Kube sokusithi-ke kwezemidlalo mapelas iFIFA ithi lokho kwenziwa ngabanye abantu bezifa asebefuna ukuthi benze i-extraordinary meeting edinge inkokhelo entsha, bathi hhayi lokho akumelanga kwenzakale ngoba uFelton Kamambo nolokho ekuzifa board ezibambile khona ngale labanye. Siyakhumbula ukuthi-ke i-Sports and Recreation Commission yamisa uFelton Kamambo labanye bakhe bezithi hhayi kukhona abakutshontshayo. So ke ubona oKamambo bathi lokho ngamanga. Kuzobuya khona ngale-ke e-Europe siyakwazi ukuthi kukhona okunye okwenzakalayo. Elerussia seligangade kakhulu abantu khona ngale njalo lazama ukuhluthuna idolobho le-Mariupol elise-Ukraine. So ke sikhuluma nge idolobho lelo mavela silibhonjwe okunye okumangalisayo. Akula nto ongayibona vele ungane isicucu nje. So khanya kuyethusa kakhulu kuthi ungakhohlwa kuthiwa bekule snow khona ngale nkayi emathebeleni north. Ye kunjalo mabulas.
Aiwa, tinokuchingamidza ine mufaro nhasi nemusi wechishanu. Pano pachirongwa chedu chelive talk apo tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika pari zvino. Tichange tiri kukurukura pamusoro pekushaya kwava Elvis Nyati kuSouth Africa, uyezve tichitarisa kuti pane vamwe vakabatwa ivo vachinzi vakawanikwa vachiuraya vanyati vamiswa pamberi pedare nhasi vachikumbira ivo kuti vabhadhare mari yechibatiso. Tichange tiri kutarisa zvakare zviri kuitika panyaya yemamiriro ekunze, sezvo nhasi riri zuva rinozikanwa se-Earth Day. Tinotarisa zvakare apo tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo kwawanikwa iko kuchidonha mvura ine chando muZimbabwe, uyezve nzvimbo idzi hadziwanzo kuwanikwa zvichiitika zvakadai. Asi tiri kutoona nhasi vateereri vedu nevamwe vawanikwa vachititsanangurira kuti kwawanikwa iko kuchidonha mvura ine chando. Uyezve tichange tiri kutarisa isu zviri kuitika kuUkraine, uko tinoona kuti Russia nhasi yataura iyo kuti yakawanikwa ichikunda munzvimbo imwe iri munyika imomo yeMariupol, vachitaura ivo kuti aiwa vakakunda pakurwisa nzvimbo iyi. Uyezve tichitarisa zvakare kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo zviri muZimbabwe imomo vari kutaura ivo kuti pari zvino vari kutambudzika kuti voita sei avo vakawanikwa vachibviswa kunzvimbo yeUkraine vachienda kuZimbabwe mushure mehondo, vachiti ivo zvidzidzo zvavo pari zvino zvawanikwa izvo zvichimiswa, kunyange havo vari kuita zvidzidzo padande mutande, asi vari kukumbira kuti hurumende dai yaona zvaingaita kuitira kuti vawanikwewo vachienderera mberi nezvidzidzo zvavo kuzvikoro zvepamusoro. Tichitarisa zvakare zviri kuitika munyaya yezvemitambo, ndo zvimwe zvatange tiinazvo ipo pano, tichikurukura nevanyarikani vedu, asi nyaya huru yatiinayo inyaya yemamiriro akaita zvino muSouth Africa pari zvino. Gibbs.
Unjalo sinovakela sokuti kukorongwane avantu havapati kuhle sibili ikakhulu kulangale kule South Africa. We know that you know the leader of Operation Tutula is moving from township to township, you know, threatening that all illegal immigrants must be thrown out of South Africa. So this is a very big issue, and we know that Zimbabweans are facing so many problems. Some want to leave now, some want to leave tomorrow, and you know, all those kind of things. So I spoke to one guy, his name is Teboho. Teboho is a South African. So let's listen to this interview that I did with him in our show Zimbabwe Today, I Stop Penny. So he's speaking Ndebele here. Let's go ahead. Teboho.
Teboho. Siyaphila njani baba?
Ngiyaphila mrene, unjani wena?
Hayi ngiyaphileke. Ah nami ngithake ngiphonze la baba.
Phonza baba.
Akubona.
Akubona. Wena ngowe goli phe.
Ya ngakhona khona la kodwa eMpumalanga ngale.
Yeah, yeah.
Yeah, mina ngithake no akubona ukuthi azibafuna abafethu babu. Inkinga nje nabo abakhuzani yabona inkinga. Makungaba khona ukukhuzana ukuthi mawazi ukuthi umkhaya wakhe akekho right, umkhuza ukuthi ngoba ekugcineni impi mayisuka abantu abasabheki ukuthi ubani uphumaphi, sebabheka ukuthi wonke umuntu uyinhlupho kahle kahle lo phuma ngaphandle yabona. So masingazama ukuthi abantu bakhuzane nabo ngokwabo ukuthi yazini bafethu la sisemzini womuntu. Kanjalo ngicabanga ukuthi kungaba ngcono singakhona ukuphilisana. Ngoba ngiyabona naseBotswana impela bayakhala ngabantu baseZimbabwe. Bayakhala. So lento lena if kuyikuthi spreader kanje kuzoba inkinga kakhulu. So abafethu ngiyacela ukuthi impela sibambisane ngilento yokuthi akubona ukuthi akufuneki abantu bangaphandle. Kepha uma usemzini womuntu asihloniphaneni silandele imithetho ngomthetho. Uyabo. Ngiyabonga lokhu.
Ye, kodwa Teboho nasikhangela isikhondo. I-Operation Tutula leyo ngani bahamba be dingadinga ukuthi wena uyi-foreigner, wena umSouth African, wena unje, wena unje. Kulungile kono?
Yabona kona akulunganga kodwa manje masuku so abantu abasenathemba ngithi lento lebo kumele ngabenze womthetho. Kepha umthetho nawo mawuthengeka ugcine ukuthi abantu sebayadineka nabo yabona, ngoba even nawo amaphoyisa wasakhona kuyivimba ledula ngoba iya bayazi ukuthi benza izinto ezirong bathatha amabribe. So yi problem le ngoba vele abantu bazodineka umthetho uma ungasasebenzi bazozithathela bona.
So ke kuyahlupha lokho nxa sikhangele sibili ukuthi uyahamba utshela abantu wena nje ungelamthetho esandleni. So kumele kumiswe njani wena kwakho kumele kwenziwe njani khonokho?
Mina ngibona ukuthi lento lena kumele ibe into ye government between i government yaseZimbabwe ne government yala eSouth Africa, because into ebalekile akekho umuntu ongazi ukuthi mawusezweni langaphandle na kanjani kumele uyiphathe i passport ngenkani. Mawusezweni langaphandle kumele uyiphathe i passport, there's no need to jika-jika nabo abantu abavela ngaphandle abastope ukubribe, because the more ba bribe yide mo bona futhi bazikhandela inkinga for bona, uyabona.
So akubona ukuthi akumelanga bebribe, akumelanga bekwenze lokho.
Akumelanga kahle kahle ngokomthetho, akumelanga, because ukweqa nje iborder kukodwa ungenaphepha ubugebengu, ukuba secountry ungenaphepha ubugebengu, then ucommitter another crime by bribing, uyabona. So nama offenses amangaka ayi-2, uyabona. So yinto kumele ilunge lapho, uyabona.
Xa sikhangela sikhondo xa sikhangela sibili ukubulawa kuka Elvis Nyati, lina ma South Africans likubona nje sibonile umfana wedudula uNhlanhla Dlamini esithi hayi kuyafana nokuthi nje kufinja, uyabo. Indlela ayibeke ngayo ngani wena ukubona njani um South African?
No, ukufa komuntu akusiyinto esingayikhondona leyo sithi into ungathi kufinja. No, umuntu lohambile akusiyona inja, futhi angeke nje kahle kahle ngivumele into enjalo, ngoba uyabona into eyenzekile. I-problem yazi iqala lapho na babhlungu, iqala la kumedia. Imedia inenkinga enkulu, especially yala eSouth Africa, ngingazi yaseZimbabwe, but imedia yala eSouth Africa yona ifuela izinto ngesinye isikhathi, uyabo. Then ekugcineni kuze kuphume lokuthi abantu vele abasenandaba, yabona. Even ngasho ukuthi nala kunomuntu ovele ezinye izinto like kakhulukazi ezicover ezenzeka makushone abantu baseSouth Africa abazicover, then makushone mhlawumbe umuntu wangaphandle bayazicover. That's when lento leyo enye yezinto ezidala ini ukuthi kube kutheleke upetrol emlilweni, uyabona. So but into yokuthi mhlambe kufe inja or no, leyo it's wrong, it's very wrong. Ukubulawa komuntu is unacceptable, unacceptable nje, cha lokho angikhondoni futhi angisupporti.
Kodwa wena ngokwakho Sikhonda, uyakusekela okwenziwa idudula yini kumbe ubona ngani bazenzela okwengqondo yabo?
Lapho ngingasho ngithi yes and no, yabo.
Ya,
angiqale ngo-no. Uma ngithi no, i-violence angeke isolve next, but ukuthi baphushe lento ukuthi izwe libe nomthetho ku-right, yabo. Mele umthetho u-restore ubuye usebenze ngendlela e-right, uyabona. And another thing enye ngifuna ukuyiphosa kubantu baseZimbabwe, mele bastophe ukulalela into yamalema. Umalema uyabalahlekisa strong, balahlekisa strong, yabo. Because now umalema akakaze akhondemne iZANU-PF noma inini, akakaze ayibeke iphutha ngezinto ezenza ebantwini baseZimbabwe. Akakaze from kumgabe until now kumnagagwa, akakaze ayikhondemi nje into eyenziwa iZANU-PF kubantu baseZimbabwe. But now he is busy ku-border gate yaseSwaziland. Ne? Why the same energy angayipushi ngapha eZimbabwe? Why? But into ayenzayo is encouraging abantu baseZimbabwe ukuthi bajambe ama like iborder ngokungemthetho. Why kuba kanjalo? So leyo nto leyo iyalibulala futhi izwe laseZimbabwe, and ihluphekisa bona futhi abantu baseZimbabwe, uyabona. Ngenxa yokuthi manje bazogcwala ngapha, ene masesibaningi kuzoba nenkinga yabona elokishini. It's fine if bayenqa abahambi bayohlala eSandton, bahambi bayohlala eWaterfall, bahambi bayohlala like endaweni lezi zamasabab, sibone ukuthi bazoyimela yini bona bomalema lento leyo uyabo, cause elokishini kugcwele manje ene yila izinto zenzeka.
Yes, my brother said that is Mr. Teboho Skondo. You know, he's really he's giving us a lot of facts there in terms of what is happening. He says he doesn't hate Zimbabweans at all. So all what he's against is illegal, the illegal crossing of borders. So he says, you know, how do these people then account for what they do on a daily basis? They can even engage in crime, according to him. So he says he doesn't hate foreigners at all. And Zimbabweans should actually police themselves while they are in South Africa. At the same time, he says, look at what is happening in Botswana. Botswana is doing the same thing, you know, but not in the same vein as Operation Tutula. And according to him, Operation Tutula activists are taking the law into their own hands because police are not doing anything about arresting illegal immigrants. So that's what they are doing right now. So he says, he doesn't support Operation Tutula in terms of it causing a lot of violence. But then he supports it in terms of enforcing the law, you know. He says in the absence of the police, what do? People have to take the law into their own hands. So then he says the government of South Africa and the government of Zimbabwe should sit down and talk about some of these issues because they are very, very critical. And he went on to blame, you know, some South Africans for killing Elvis Nyati. Says that's really bad. But then he came out with another theory. And the theory is the media is too one-sided. When a South African dies, nothing is covered. When a foreigner dies, there's a lot of hype over it, you know? So then he says, he goes on to blame Julius Malema of the Economic Freedom Fighters. Say Malema has never blamed Zambia for issues affecting Zimbabweans, but he's now busy at the border of Swaziland. Saying a lot about what is happening in Switzerland. So he says, yeah, you see? So that's the problem. That's where everything is going the other way. So that's how he sees everything there.
Aiwa apo tsanga tiri kunzwa izvanga zviri kutaurwa naGibbs achitaura iye nechimwe chizvarwa cheSouth Africa. Vanga vari kutaura ivo kuti ivo havawanikwe vachiti zviri kuitika muSouth Africa zvakanaka. Asi vari kuti ivo pane zvinhu chiri kunyanya varwadza kana kuti chinovanetsa inyaya yekuti vanhu vanojamba mabhodha vachipinda munyika nekuti havazoziva kuti vanhu ava vanoita mabasa vanozobata mabasa api. Vakataura zvakare kuti vanoona ivo kuti vaJulius Malema vanenge vanowanikwa vachitsigira hurumende yeZANU-PF uyezve vakati pari zvino vari kuona vaMalema vachienda kubhodha reSwaziland asi havasi kuuya kubhodha rekuBite Bridge. Kuti vanyatsomira ikoko zvichionekwa kuti zvizviri kuitika ikoko. Vakataura zvakare kuti kunyange vasingabvumirane nezvekuitwa neDudula, zvimwe zvacho vanobvumirana nazvo nokuti vari kuti mapurisa emuSouth Africa havana basa ravari kuita. Saka Dudula ndoyapinda kuti itore basa irori rekuona kuti vanhu vanopinda munyika vasina mapepa vawanikwe vachidzorerwa kunyika dzavo. Saka ndo zvimwe zvavanga vachikurukurawo vachitaurawo vakazvimirira chechizvarwa cheSouth Africa.
Yes, thank you. Now we are joined by our first guest, and that is Dr. Simba Mavaza. He's based in UK. He belongs to the ruling ZANU-PF party. He's always coming here. You know, we are really thankful for what he does for us. Dr. Mavaza, welcome to the program.
Thank you, Gibbs, and good afternoon, Mav.
Yes, so today we're talking about different issues, and one of the issues is the national census. How important is it? And then we go into the other issues, just briefly.
Thank you. The national census is an important exercise. Firstly, it makes planning for the nation easy. When the government has to plan on where to use the money, what to do with social amenities, social services, the budget for the government is done in reference to the population of the people. So a census makes it a clear or a positive means for the government to do the planning. And again, it is important that we know how many people are we in the country, and for other organizations, not only the government, which does social work, which does helping people, it becomes very important that people be counted once after every period, so that we know how many do we have, are we too many, are we less. And again, I'm sure we'll know that we've got 18 million, for example, and we've got 10 million votes. So you'd understand that it covers a lot of aspects, not only the aspect of budgeting, not only the aspect of statistics, but the aspect of every life. You need to know how many people you have, how can you plan for the future of your people.
Yes, I think you can go ahead and put that in Shona as well. What
you're
saying,
Inshona,
go ahead.
Okay.
Yes.
Tirikuti su kukosha kwe kuverengwa kwevanhu kunobatsira hurumende kuti ikwanise kunyatsoronga remangwana enyika nemangwana evanhu kuitira kuti paya panoiswa mari kana kuti atinoti national budget patinge tichida kuti tiise mari parutivi inozobatsira mukurapwa, mukutakurwa kwevanhu, mumagariro evanhu munyika, mukutsvaga vanokwanisa kuvhura makambani kuti tive nemabasa akawanda. Zvinobatsira kuti tizive tine vanhu vangani tigogadzirira vanhu vatinavo. Zvakafanana nemumba, baba vakaziva kuti ndine vana vairi, vanotsvagawo chikafu chevana vairi. Vakaziva kuti vane vana gumi, vanotsvagawo chikafu chevana gumi. Kana vakasaziva kuti ndine vana vangani, vanoya nechikafu chishoma, vana vakafa nenzara kana chakawandisa chikafu chikaora. Saka zvinokosha kuti hurumende inzwisise nekuziva kuti ine vanhu vangani mukati menyika yayo. Zvinotibatsira uyezve pamavhoti, tikanzwa kuti pane vanhu vavhota vanokwanisa kuita mamiriyoni kana kuti matanhatu, hativhunduke because tinenge tichiziva kuti munyika medu tine mamiriyoni mangani evanhu. Saka zvinokwanisika here kuti tiva nemavhoti akaita saizvozvi? Saka zvinotibatsira kwete hurumende chete, nevamwewo vasiri vehurumende vanoronga kubatsira vanhu, vanoronga remangwana evanhu zvakanaka, zvinovabatsirawo. Uyezve vemabhizinesi vanoza togadzira zvinhu zvevanhu vangani munyika muno, totsvaga mabasa evanhu vangani. Saka zvinotibatsira zvikurusa sei kuti tigare takaziva uwandu hwevanhu vanenge vari mukati menyika kuitira kuti remangwana rigogara rakagadzirirwa zvakanaka.
Thank you very much, Dr. Mabaza. We also have Talubuhle D. Ncube, who is in South Africa. Baba Ncube, kunjani?
Sawubona, Dr.
Yeah, kunjani, mfowethu?
Ngiyaphila.
Yeah, so wena uzweni nge-census, kuthiwa abantu bayabalwa phela ekhaya, la uzabalwa kumbe vele ekhaya awusaxoli?
Ekhaya ngiyafisa, but yani kunzima, isimo asingivumeli. Ngoba khona ngiyabona. Hey, akuhlangani izinto, azihlangani. Ene zingahlangani. Ene mangisuke ekhaya bekungekho into yokwenza. Ene situational was forced ukuthi ngibe la. And mangifika lana thola ukuthi isimo sinzima la. Asifuni. So now siyacabanga ukuthi sibuyele mara isimo sivumi. So
walani void.
So far ingathi kuyalima, imali ayivumi. Imali ingavumi, into ekhona uzobona ukuthi okay ngilana eSouth Africa. Ngiyakhona ukuthi ngiyasebenza, uzothola imali yokuthi udle, ubhadale irent. Ukhona ukuthi unikeze lobo umama ekhaya, umthumele lobo at least 200, 300, 500
month
end. Yeah. Nilana ngiyabona ukuthi if ngibuyele eZimbabwe nokuthi mina like uma ngisuke eZimbabwe bengasakhona ukuthi ngiqoke impahla. Angabe sengihamba ngesicathulo esiyiwayo.
So kulobuzo.
Yeah, obukhulu mina ngazi ukuthi hey kungenziwa kanjani. Into engicabangayo, ngicabanga ukuthi government yelana eSouth Africa neZimbabwe mabe ngabambisana nje. That's my own opinion. Ngicabanga ukuthi kungaba lokhu. Kungaba ngcono.
Yes, siyabona ngathi sikule operation tutula kuyahlupha khona ngapha. So manje kubanjwa njani khona? njengamafushane sibili isikhathi singani siyahamba bo.
Ya ngicabanga ukuthi like government yaseZimbabwe neseSouth Africa bengabambana. Hayi ngicabanga kungaba ngcono. Hayi ukuthi thina abantu nje abantu ordinary ayikho into esizoyilungisa ngoba sizoshayana kuphela. Mele lento ingenelwe ngabantu abadala. Thina abantu ayikho into esizoyilungisa.
Ngeke kulungiye. So
kuyafana namanje let's say ngithi ngithatha i-taxi ngeJoburg. Uma ungena e-taxi uvele usabele ifoni. Hello nje iphi? Bazokubheka abantu. Ingani awazi ngani babheke enye into lapho esikhuluma enye language. Eish asikho safe, asikho safe.
Kyahlupa, yes. Tolibambe khona bojalo obuhle ungakajana. Ubambe sibili siyabuka kuwe ngamafutshane. So Mabela is what he's saying is that no, the situation in South Africa is quite bad. He says, even in a taxi, when you respond to a call, you know, the way people are looking at you is terrible.
Mm-hmm.
So he's really, really afraid that something bad is going to happen. So we also have our third guest. Can you introduce him? Then we go with the show. Mm-hmm. Thank you.
I was talking about the Pachirongwa, but I wonder, Jokura, the Citizens Coalition for Change. Tirikutarisa isu nyaya yatirikuona iri kuitika yemu South Africa tichitarisa zvakare nezvimwe zvanga zviri kuitika iro svondo rino munoona sei nyaya iyi iri kuitika muSouth Africa kuzvizvarwa zveZimbabwe.
Ndinotenda tete Mavelas, ndinotenda mhuri yeZimbabwe yakateerera. Nyaya yekuSouth Africa inorwadza zvikuru nekuti vanhu vari kushayika, vanhu vari kurasikirwa neupenyu, vamwe vedu vakoma vedu, vanin'ina vedu, ndana baba vevamwe vanhu, ihama dzevamwe, vanin'ina. Saka zvinorwadza. Hazvisirizvo zvaitaurwa navaMandela, zvatakagara tichinzwa vaMandela vachitaura kuti ubuntu, the spirit of ubuntu, the spirit of oneness, the spirit of togetherness. It's not what we are seeing in South Africa today. Asiwo tikazvitarisa, tinoona kuti mamwe matambudziko acho akanangana nesu vana veZimbabwe, kuti tiri kubva kunyika kwedu kwatinofanira kunge tichigara mune zvakanaka tichienda kune dzimwe nyika tonoshungurudzwa zvakadaro. Saka zvinotikurudzira kuti tigadzirise matambudziko ari munyika medu. Ivowo vanozviti ndovatungamiri vagone vazive kuti matongero avari kuita, zvavari kuita, ndozviri kukonzeresa kuti vana veZimbabwe varasikirwe neupenyu vari kune dzimwe nyika. Dai nyika yedu yanga yakanaka, zvinhu zvichifamba zvakanaka, mabasa ariko, vanhu vachikwanisa kurarama zvakanaka sezviri kuitwa kune dzimwe nyika, dai tisiri kurasikirwa zvatiri kuona izvi. Zvinorwadza uye zvinoshungurudza. Ngatibva taziva kuti pana 2023 apa handei kumusha tose, zvikuru vari muSouth Africa tiri padhuze, handei tinonyoresa kuvhota, handei tese tinovhota zvakanyanyisa zvine mutsindo, tibvise hurumende yadai kutiparadzira kunyika dzese. Unoziva kuti 5 million vanhu maZimbabweans ari kugara kunze kwenyika. Vanhu ivavo havangangobuda munyika zvakangodaro dai kuri kunzi zvinhu zvakamira zvakanaka munyika. Inyaya yatinofanira kuramba tichitaura iyoyo, tigadzirise zviri kuitika munyika medu. Ivo vari pano ana Dr. Mavaza vazive kuti 5 million people vari kubuda munyika nekuda kwekushungurudzwa uyewo nekuda kwekuondongwa kwaitwa ikonomi yedu nebato reZANU-PF.
Thank you very much. If you can just say the same thing in English, what's your view on what we're seeing happening in South Africa as the Citizens Coalition for Change?
It's very sad that we have been stripped of our dignity and our brothers and sisters are losing lives. Elvis was somebody's child, he was somebody's son, he was somebody's father. Elvis is not the only one. He's representing millions of Zimbabweans that are suffering in the diaspora. And we look back and we see that all this is being caused by an ineffective and unorganized government, the government of ZANU-PF. If things were okay in Zimbabwe, we would not be having 5 million people living en masse to live in other countries where they are subjected to lives as slaves. And I, 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 I want to urge Zimbabweans across the political divide to go back to Zimbabwe and register to vote so that in 2023 we can all vote for a government that will improve our lives, a government that respects people's human rights, a government that will improve our economy and ensure that all Zimbabweans are living and working in Zimbabwe. And that's a government led by Advocate Nelson Chamisa, CCC.
Thank you very much. Let's bring in Dr. Mavaza. Dr. Mavaza, I think you heard what Dr. Sokora is saying. He says the basic thing that has to be done by Zimbabweans is to remove ZANU-PF from power because, you know, it's the one that is causing all these problems. Quiet, say.
Thank you so much. Dambudziko ratinoona kuna vadzokora ndekuti dzimwe dzenguva vakadyiswa vanongopenga neZANU-PF even pasina chikonzero chokudaro. Tikutaura nenyaya yeSouth Africa nedambudziko rine vana veZimbabwe. Chekutanga ndechekuti chavanofanira kunzwisisa vadzokora ndechekuti nyika dzese dzaiya toti a global village. Vanhu vese tikwakasiyana siyana vamwe tiri kunyika dzatiri noti kuti takatiza utongo weZANU-PF. Tiri pabasa. MuZimbabwe mune vanhu vakabva kuChina, vakabva kuNigeria, kuSouth Africa, kuno vakabva kuAmerica, maAmericans, vakabva kuEngland, maBritish ari muZimbabwe, ari mabasa, mumaprazi, mumasafari, mumahotels, they are working there. Havasi kutiza nzara kumusha kwavo, but kungoti munhu anoona a greener pasture kune another area. So, in short, dambudziko harine neZANU-PF. Rinongori nekuti tine dambudziko revanhu vemuSouth Africa. Vane umbimbi ndoga hunin'anya vanofunga kuti ndo vari pamusoro pevanhu vese vane mweya wehuori wakashata vane pfungwa dzinenge dzeCCC dzoda kuparadza nyika yavo nekuparadza vaenzi vavo vanenge vauya munyika mavo saka chatotichasa ndechekuti uroyi huri kuitwa nevana vekuSouth Africa hazvina kunaka zvavari kuita vachiuraya vana kwete veZimbabwe chete nevedzimwe nyika vari kubatwa vachiurayiwavo vachipiswa and vachipomerwa kuti ndovari kupara mhosva takatarisa masvondo mairi apfuura mastatistics anotaura kuti out of every robbery inenge iri muSouth Africa only 2% are foreigners 98% are South Africans marobbers achona then out of our murder cases mostly people who are killed they are killed by South Africans for things as little as 5 rands or a phone and ma foreigners anenge auraya vanhu They are 0.2%, which means it's not correct kuti vanhu vari kurayirwa utsotsi kana umbavha. Ukaona munhu ane pfungwa yekuti akakunzwa uchitaura chirudzi chako obva acheuka zvekuda kukurutsira zvekusvotwa newe zvoreva kuti vanhu vaya havana pfungwa havafungi chikoro chishoma chinoremera vatenzi nebasa chonyanya kundisuwisa ndechekuti maminista kandi makurukota ehurumende emuSouth Africa vanoona nezvenyu mapurisa nevanoona nezvemagariro enyika kana kuti home affairs havana chakanaka chavanotaura vanenge vari kutosapota nhunzvatunzva inonzi duks inouraya vanhu yedhudhulai hazvina kunaka whatever strike anopiwa hurumende inofanira kusimuka yotaura kuti izvi hazviitwi yotumira mapurisa vanhu vosungwa zvinobva zvaregedzwa asi vakaramba vachiita kunge vatowana mukana wekuwana mavhotsi nawo nekuti haurayi aitozopindira zvinokwadzawo kana vashanyi vemunyika imomo havauyi kusouth africa vaakutya even kana ukanzoda kuti South Africa vakasvika paairport you don't want to go outside the airport vaakutya kubatwa nemabhinya saka zvinoita South Africa hubhinya humbavha hazvinei nematendero enyika yekuZimbabwe nekuti vari kungouraya munhu wese kubva kuEthiopia Nigeria
I think you're getting cut off. Yes, I think there's something wrong with your line. Go ahead.
I think I'm here. Chinosuwisa nekushatirisa ndechekuti havasi kubata vanhu vakaita sevarungu. Havasi kurova munhu vanhu vemakanda machena. Vanosiiwa kumunhu South Africa vasina kuenda kuchikoro. Vanongofunga kuti foreigner munhu mutema. Weimwe nyika asi kana aita murungu anenge musiya akadaro zvinoshatirisa uyezve zvinosemesa kuti tine nyika tine vavakidzani vakadaro vanongofunga kuti murungu ndiye right, ndiye asiri haasi mushanyi, asi munhu mutema anofanira kuurayiwa. Ndopfungwa dzakafanana nevanhu vakaita savana dzokora veCCC vanongofunga kuti varungu ndivo vanouya kuzogadzira Zimbabwe kuti ive nani. Ini chandinongodza vana veZimbabwe, uyai kumusha tiregistre kuvhota, tigotsigira ZANU-PF nemutsindo 2023 kuti tigogadzisa nyika yedu kupfuura zvairi izvi. Musabvumire vanhu vanoda varunga kuti vapinde munyika yedu, vanotikuvadzira nyika sezviri vaSouth Africa. Saka hongu zvichanaka vana vekumusha, tichadzokera kumusha 2023 yakasvika, isaya munangagwa pachigaro, nyika yedu inonaka zvakare kupfuura zvayakaita izvozvo.
Thank you very much, Mr. Zokora. I saw you shaking your head in disbelief, perhaps.
Ndofunga mamillions ese emaZimbabweans akateerera paVOA vari kutokatyamara nezviri kutaurwa navamavaza, nekuti kudzorera ZANU-PF zvavari kutaura kuti ndo ingave solution, kudzorera ZANU-PF kuti ibe zvakanyanyisa futi for the next 5 years, vaite huori hwavari kuita for the next 5 years. Munomboziva here kuti 16 billion yakashayika iya nemamwe mazimillions ari kupiwa negoridhe ratinoona hama dzavamunangagwa dzichibuda nazo raro paairport, mari iyoyo inokwanisa kuvaka maZisco Steel matatu kana mashanu, inokwanisa kumutsa ana Olivine, inokwanisa kumutsa ana Lever Brothers, inokwanisa kumutsa maindustry ese akabuda muZimbabwe, inokwanisa kupa vana veZimbabwe mabasa. Asi mari zhinji yedu iri kupera neuori, iri kupera nekupiwa nevanhu veZANU-PF, nevanhu vanodyidzana neZANU-PF. Mari iyoyo ndiyo inofanira kunge ichiita kuti nyika yedu ienderere mberi. Saka kuenda kunovhota kudzosera Mnangagwa kana kuti ZANU-PF, kuvhotera nhamo, kuvhotera matambudziko iwaya atisvitsa patira apa pekuti tenge taakutiza zvakare. Mushasara musina vanhu munyika tikadzosera Mnangagwa for another 5 years. Vana veZimbabwe vanofanira kuzviziva izvozvo. Hakuna mumwe anokwanisa kutisunungura kunze kwedu isusu. Manyepo zviri kutaurwa navamavaza kuti isu seCCC tinotarisira kuvarungu, kwete. Tinotozviziva kuti nyika inosunungurwa nevene vayo, nyika inosunungurwa nesu maZimbabweans. Ndosaka muri kuona iko zvino CCC haisi kusapotwa chero nemumwe munhu, chero nevarungu, chero nani, inosapotwa nesu vana veZimbabwe ana Chief Shoshe. Tisu tiri kutumidzira mari dzedu kuZimbabwe kuti marara aitwe kuti zvinhu zvifambe kuZimbabwe. Hakuna kana peni remurungu riri kupinda muZimbabwe kunobatsira CCC. Vana veZimbabwe iko zvino vazvipira kuzvisunungura. Ndosaka muri kuona zvinhu zviri kufamba nyore nyore, gedye gedye. Vakatora mari yedu yeCCC yatinopiwa nehurumende yeParliament, vakatora headquarters yedu. Asi zvese izvozvo hazvina kana kutombotimisa, hazvina kana kumisa bato ravachamisa kuti rirambe richienderera mberi richirwira kodzero dzevanhu, nekuti rinosapotwa neruzhinji rwevanhu. Saka vanhu vana veZimbabwe vakazvipira, vazvipira patiri kupinda muna 2023 kuti tiburitse mari dzedu kuti tisunungure nyika yeZimbabwe. Saka vamavaza ngavaregedze kuuya pano vachitaura kuti CCC inoda varungu kana kuti inosapota varungu. Ivo veZANU-PF ndo vanoswera vari kunana Europe. Izvozvi vamunangagwa vari kuenda kuDavos kunokumbira imwe mari, mari yavanopinza munyika votanga kudya semushonga wemusana. Makamboona kupi President Chamisa vachinzi vapiwa mari neNetherlands kana vapiwa mari nani? Mari iri kupinda munyika iri kubatsira vana veZimbabwe, iri kubatsira CCC, iri kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe.
Yeah, but Mr. Zokora, there is a scientist in Zimbabwe, Dr. Norman Pinduka of Africa University, who's saying, you know, ZANU-PF will likely win the 2023 general elections if there are no tangible electoral reforms implemented by the government ahead of the crucial polls. What's your take on that? Because you are saying people must vote and remove, you know, ZANU-PF. But now some scientists are saying, no. Even if things don't improve, ZANU-PF is going to win. Your take, just briefly.
ZANU-PF has not been winning elections. They have not won elections since 2002. We have been winning all those elections. And you know, we have been going into these elections under protest, under very difficult circumstances. We know that the electoral field is not level. But even besides that, the TPC has been winning all these elections and will win elections again in 2023. Yes, the issue of electoral reforms is critical. That's why you heard President Chamisa a few days ago saying that we are going to make sure we push the government, we push ZEC, so that one, either ZEC is disbanded or we have electoral reforms that favor all political parties. When you talk of electoral, we're talking of political reforms, we're talking of media reforms, all those things will need to be done and implemented before 2023. And we are going to fight. We are going to fight for those electoral reforms. Not only those people in Zimbabwe, even us here in the diaspora, we are going to march in the streets of Washington, D.C., at the embassies. We are going to march in Berlin. We are going to march in London. We are going to march everywhere where there are Zimbabweans so that we demand, we put pressure on the ZANU-PF government so that they enact those electoral reforms. No reforms, no elections. We will fight ZANU-PF until they enact those reforms. You remember in New York, Emmerson Mnangagwa was asked by Zimbabweans, and in particular Mr. Dan Moyo. He asked him about electoral reforms, and he promised, he said it on camera, that he was going to enact electoral reforms. And up until now, he has proved that he is a lying president. He has not done that. So we are going to hold him accountable. We are going to push him. We are going to push the government. We are going to push ZEC to be fair, to hold free, fair elections in 2023. And that will only come when we have electoral reforms.
Thank you very much. Let's bring in Dr. Mavaza. Marvelous. Dr. Mavaza, yes, Marvelous wants to
Dr. Mavaza, Taurwa, Navajo Kora. Imimunoti ne Shavataurej.
Dr. Mandi. Tingango pedza nguva richara nemafungiro adzokora asina musoro. Vanhu vese vanoziva kuti TPC kubva ichiri kunzi MDC kusvika nhasi ine vanhu vachengeta, ino vanovapa mari vari kunze kwenyika, hurumende dziri kunze kwenyika sezvakaita vekuDanish Embassy vemuno muEngland nesome groups dziri kuAmerica dzinovapa mari, dzine mazita avo ivanozviziva. Chepiri ndechekuti vadzokora vasade kunyevera vanhu. Tumari twavanobvisa vachitumira kuTPC kushoma shoma mazimari mahomba vanawo kuno kuEngland, Kate Hoy akatobvuma it's on camera akati takabatsira vachamisa kutenga a bulletproof car nemotikari dzake dzepakwedze convoy yake, imari yakabva kuEngland through Kate Hoy and team yake. Saka yes, vanobatsirwa uyezve vachamisa vakataura vega pamberi pevane Zimbabwe vakati imi ZANU-PF ngaimbondipa nyika iyi kwe2 days, unoona varungu vachiuya kuno vachimhanya tangu vadaidza kuti uyai, nekuti vanoziva kuti vanhu vagara vachiwirana nevarungu. Kana vabiti vakataura pakampeni pavo vakati ini ndine vanhu vangu vanondipa mari vanondidedza kuti Mr. Biti kutovhaira nekuti sirakai kunodaidzwa, ndokufa kwepfungwa kune vanhu veTPC ndokwakafanana nevanhu veDudula South Africa. Vanofunga kuti murungu ndiye anokosha kupfuura iwo. Saka zvatotaura isu sevana vezimbabwe tiri kuti isu hakuna nyika inovakwa nevanhu vasiri varidzi vayo. Nyika inovakwa nevene vayo. Nyika inovakwa nevaridzi vayo. Tiri kuti ngativhotere varidzi venyika, ngativhotere vamunangagwa vavake nyika. Kana pane pakakanganisika vandoendawo pagadzirisa, tinozviziva tese kuti zvichaitika saizvozvo.
Can I put that in English if you don't mind? Go ahead, sir.
Yes, I was saying, Gibbs, if I may just chime in on there, are you, as ZANU-PF and also the Citizens Coalition for Change, are you now in election mode? Have you started campaigning for 2023?
We always remind our people for 2023. Yes, we are campaigning for 2023. We mean business. We need to move forward with our country. We need to move forward with our supporters. And we need to get more supporters. Actually, our motto is 5 million votes. In ED, meaning comrade ED should go into the power, and we need to get more 5 more million votes from the ones we have got already. And this is what we are going, 5 million votes for the president. But the truth is, as I was answering you now, I was not campaigning, neither am I in any mode. I was simply saying the truth that if you put TPC into power, you are simply giving this country into the hands of the foreigners. Because as I had indicated, between the vice president of TCCC in this campaign and in one of the videos which I could share with you, he was going on saying there are people who call him Mr. Beatty. He was actually excited that somebody doesn't call his name properly because he's white. And said that man can come and help him and give him monies and improve Zimbabwe. And Chamisa says, the moment you just allow me to be the leader of this country, within 2 days, I'll just phone, it's just a phone call, and call my friends and the white guys who come en masse and for investment. We are saying a person who cannot think beyond the other people is not a person to vote for. We need to come down, come up with our solutions as Zimbabweans, and we can improve. But the short and longer thing of the whole story is, I was saying, Gibbs, the situation in South Africa is the worst situation. It is bad that South Africans believe that they are superior than any other person. This has nothing to do with ZANU-PF. This is seriously some rotten mind of some few South Africans who believe that they are superior than their neighbors. They are not only after Zimbabweans. They are after Zambians, Mozambicans, Tanzanians, every foreigner who is black in South Africa is getting the brand of this ignorance of the Dudula, whatever they call it. But the most painful thing is that if you look at who are they after, they are only after black people, not white people. They believe in that that the white people are not foreigners. They believe that white people are superior. Even the president of EFF, Commander Julius Malema, stood up and said, this is bad. The South Africans must think they've got a very short memory. We suffered in Zimbabwe, in Southern Africa, because of South Africa. We delayed even getting our farms because we wanted South Africa to be free first. We had our people being bombed in Zimbabwe after independence by the South African government because they were saying we were harboring the ANC. But they don't see that. They only see themselves. They are so selfish, and that is wrong. And this, it's a pity that TCCC, Zokora, and others are seeing this as a fault of ZANU-PF. ZANU-PF does not teach the murderers in South Africa to go and kill people, our own people. We don't do that. It is the South Africans who are having support from some other officers, and that is very bad, and that must change.
Thank you very much. Let's bring in Mr. Nhlanhla Moses Ncube of Freedom Alliance. Mr. Ncube, welcome to the program, sir.
Thank you. How are you, everyone?
No, we're fine. So now, your quick reaction to what Mr. Mavaza is saying. I saw you smiling and laughing at the same time. Yes.
Greetings to my esteemed doctor and my sister, the Marvelous. You know, what made me laugh is the stuff that he was saying, especially when he was saying that BT says that they call him BT because they can't pronounce his name properly. I think this is the problem that we have, that even with Mabaza and his party, they will have propaganda, the lies that they end up.
So I think your image is freezing. I don't know what's going on. Yeah, quiet,
say, quiet. Yes. So that's the biggest problem. And I would agree with him to say that we should not feel, inferior and then think that whites are going to solve our problems. Mm. We as the Freedom Alliance, we believe in what are called the popular initiatives, where we initiate our own development. No one is going to tell us about anything. Then I would disagree with him on being harsh, the language that he's using against South Africans, calling them as people that also have got some inferiority. I can't quote the words that he used exactly. But I would say we have got a serious problem, which we may call the superiority complex. You will find that when Zimbabweans are in South Africa, they feel superior. They will talk mostly about the education. They will disregard that they are failing to do things in their home country. They cannot demonstrate, they cannot do anything. But when they are in South Africa, they seem to be people who are very much well versed about their rights and everything. That should be worrying, as it were. And also to undermine people that you are highly educated, it's also un-African and it's unfounded, as it were. Then South Africans also will have this superiority complex in the sense that they will say, no, for us, when we want to solve our things, we can do them. We have got a better economy than you. Why don't you go and fix your economy? You would find that whatever we comment about here, you comment, you are with your workmates. The next thing someone is saying, no, if you can think so nicely and wisely, why is this and this like this in Zimbabwe? Why don't you fix that? So this is a problem that we need to have attended to. Political parties need to engage genuinely, sincerely, to solve or to fix the relations between the two countries. And what is creating these sour relations largely is the failure of ZANU-PF, the mismanagement of the economy, which has driven a lot of people into South Africa, is the major problem. Because before everyone from Zimbabwe was in South Africa, the situation was different. People will tell you that they were received warmly. They didn't have any problem. Even right now, there are some South Africans that are very human. They are very considerate. They do not like what others are doing, as it were. Yes, I would end there because I didn't hear some of the things that he said as I joined right now. Yes.
Thank you very much. Let's take Douglas, who has just joined us. Douglas, kunjani baba? Siyakubona khonapho kunjani?
Ngikhona dube kunjani?
Siyaphila, phosela lapho khonapho ngamafutshane. Douglas.
Mina befuna ukukhomenta laphana ngama-5 angisangenanga ngendaba leyana yama-South Africans namaZimbabwe.
Yesikhuluma ngayo lapho khonapho i-Operation Dudula. Phosela khonapho.
Ngilalela abanye abala abafowethu abe-South Africa kade besola kakhulu amaZimbabweans ukuthi nawona abanye bangena bengela amaphepha kodwa bengakhangeli i-both sides. Nxa sisakhumbula laphana, I think kwakunguThabo Mbeki kumbe uJacob Zuma wayebusa by then. Wathi khona khona amaZimbabweans, let them come in. Sibatreate njengama-South Africans. Noma bengela amaphepha lizabangazi ukuthi bathi bazabayenzela ngayiphi indlela khona ngale. Njalo wayebavumele ukuthi benze noma nguphi umsebenzi. So by then amaZimbabwe they went there to South Africa. Now angikwazi kumbe sebekubona sokunzima ukuthi bebe lamaZimbabweans. But they are them to blame. Ngoba bona bavumele amaZimbabweans ukuthi vele bengene besebenze noma uphi umsebenzi. Uyabona futhi ukunika example njengeBotswana lapha engikhona. eBotswana lapha kule xenophobia but abantu abayinanzeleli. Serious wedlule South Africa but it's quiet. eBotswana is xenophobia yabo inje kanje. Awuthengisi inzamela la estreetini lapha ngibuthengisa itamatisi ungumforena. Bengavele bekubona ukuthi ungumforena uthengisa itamatisi. Uyabotshwa there and there vela bahle bekutracela lapho khona. I would drive taxi eBotswana. I would drive bus. Bakutshela ukuthi ucabanga ukuthi thina eBotswana lapha asikwazi ukudrive. So abanye ngizwa abanye besithi khona khona iBotswana iyalandela isilandela khona kuyana okwenzakala eSouth Africa. No, it's not like that. Instead, iSouth Africa yiyo esifuna ukuthatha inyathelo leBotswana elokuthi bexotshe amaZimbabweans ukuthi bengayenzi ungama-small scale business wabo lokwana njengalokho ngokuthi okungama-tuckshop okunjani njani. So sebefuna ukulandela inyathelo leBotswana but it's too late. That's why sebefuna ukuharasa amaZimbabweans. But if they had done that ekuqaliseni bathi no kule msebenzi yamaZimbabweans kule msebenzi yamaTswana. Ezi eBotswana lapho only imisebenzi esetshenzelwa ngamaBotswana ngamaZimbabweans eBotswana la isi ngamafarm lokuzini amafarm workers. Owenza uma imisebenzi amaTswana abangawukwalisiwe. So lokuzeni labana abafowethu beSouth Africa kade lokhu besola amaZimbabweans besithi bayafloka there into South Africa. But they are forgetting ukuthi yiwo ababa welcome but they will come to Zimbabwe. And they thought maybe they are helping. I don't know. Maybe so we overstaying. We so winning, but you are from
Miramar. Yes. Thank you very much, Douglas. Thank you very much. So let's take Mr. Mbuso Mhlanga. Welcome, Mr. Mhlanga. So we are remaining with only 4 minutes. Go ahead, Mr. Mhlanga.
Babu Dube kunjani?
Yes, Apila. So ubona njani kwakhona okwenzakala kule South Africa njalo sokusenzakala futhi la kwe Botswana kwabo dudula lokhu into zinjalo.
Ngicela ukuqondisa umfowethu lapha angikhole ukuthi kukhona lapha i-government ye-South Africa kathi amaZimbabwe abuye noma enganamaphepha. Hayi, lokho akukho true. Fine, njengoba naye esho ukuthi iBotswana yiyeqalayo i-South Africa iyalandela. I'm not sure. Angeke ngikuphikisa, angeke ngivume futhi. But enye into babuDube mina ebengifuna ukuthi ngiyibeke ne. I-government eZimbabwe is the most to blame. Right now, bengibala kunet izolo, kuthiwa kunabantu abafika phose 1,000 ababanjiwe abeZimbabwe beza ngapha. So, yona i-government, what is it doing ukuthi ivale abantu bayo ukuthi beze ngapha benganamaphepha? They're not doing anything because they know what about Zimbabwe by survivor ngayi South Africa. And most of those people, unfortunately, laba babuya bezothenga bebuyela ebebanjwa laphayana, even abaye besebethengile izinto zabo. But unfortunately, bebehamba ngama points which are not designated ukuthi abe yi-entry point or exit point. But i-government eZimbabwe, it's supposed to now play a very pivotal role in terms of ukuthi siyakwazi, siyakuzwa, siyakubona okwenzakala eSouth Africa naseBotswana possibly. What do we do as a government? It's to start ukukhuphula amasokisi manje ukuthi we have to have our people back. But when people are back, what do they do? Ama-industry avalwa, we see even abo-Standard Bank esathi sizalwa ama-bank amakhulu bayavala manje sisibabhekile. So i-government yona yiyo sokumele ukuthi i-acte manje eZimbabwe, ubone ukuthi abantu bayo ibenzelani. Even if it means ukuthi abantu bayafika ekhaya kuthi all right, imisebenzi ayikho, but nansi indawo, nansi piece of land abafuna ukubuya, nansi piece of land abantu babona abangakwenza ku piece of land leyo, whether bayenze farming or animal farming and so forth. So but ama South Africans ngasola, like I said before, ukuthi singangasoli ngoba vele into esisenzakale elizweni leli ayisekhohle. I doubt ukuthi vele
likhona.
Okay, ukuthi ikhona ilizwe lingakuvuma nje kwenzakala ukuthi abantu sebengena intando bagcwala all over, abanye bayaganga, abanye benzani. Singabablamini kakhulu labo on the other hand. Kodwa kubulala umuntu akusonto right, unfortunately, yeah.
Thank you very much, Mr. Tsokora. Maybe your last word, 10 seconds, Baba. Mr. Tsokora,
yes, go ahead. I'm just surprised that Dr. Mabaza continues to blame South Africans on their own. Yes, South Africans are to blame. Nobody is supposed to be killing someone. But to exonerate ZANU-PF from the problems that we are having as diasporans, and in particular in South Africa, is completely wrong. Because Zimbabweans are in South Africa in their millions. We are here in our millions because of ZANU-PF's bad policies.
Thank you, Mr. Because
ZANU-PF is looting the country. We are here because ZANU-PF has failed to create the jobs that they always promise every time when we're going for elections.
Thank you, sir.
So
ZANU-PF
is completely to blame.
Thank you very much. We don't have extra time. I would have added a bit of seconds, but you can't do that. So we end our show today. On that note, we wish to thank our guests, Talobuhle Dube, Tawanda Tsokora, Dr. Simba Mabaza, Nhlanhla Moses Ncube, Mbuso Mhlanga, and Douglas, who lives in South Africa. We wish to tell you all that we are very grateful to what you always do for us. Thank you so much. And signing off from Maryland, this is Kip Dube saying good night, Zimbabwe.
Washington, move any weekend, Yakanaka.
Good night, all. Bye-bye.
nera kana kamuri ya Zimbabwe ino